Nyaya yokuti GMB ndiyo yoga inotenga chibage, soya beans ne wheat. Yakashatira varimi pakuti vanenge votenga zvirimwa izvi nemutengo wavanoda. Uye panoshayikwa competition pamarket zvinoita kuti varimi varasikirwe nemari pazvirimwa izvi. Mbeu dzinokosha pakudya kwevanhu munyika zvifanira kuita zvekumbunyikidza varimi nokuti murimi anoshaya hanya nokurima pakuru oramba achirima nepfumvudza inopiwa pachena zvinokonzera kushayika kana kushomeka kwezvokudya munyika. Hurumende inenge yoshandisa mari zhinji yokunze kuti vatenge zvokudya kunze kwenyika. Murimi munhu ari mubhizimisi. Saka anoda mari yakakwana kana arima uye inomupawo profit.
Iwo mutemo uri kumanikidza varimi kutengesa zvirimwa zvavo kuGMB uyu zvakaita sechibage, soya beans nezvimwe. Mutemo mutsva here uyu amaijiti?
Mutemo wekuti chibage, wheat, soya beans zvitengeserwe kuGMB chete wagara uriko kubva 2019. Varimi vava kusungwa kana vakasatevedzera mutemo uyu. Gore rino mutemo wakawedzerwa nekupiwa murimi 14 days kana achinga apedza kukohwa kuti anga aendesa chibage chose chaarima kuGMB. Murimi kuti asiye chake chokudya anofanira kupiwa mvumo kutakura chibage kubva kumunda uchienda nacho kumwe zvava kusungisa zvekare.
Saka varimi vari kutambira sei mutemo uyu amaijiti?
Mutemo uyu wakatarwa nehurumende uchaomera varimi nokuti vazhinji vachapinda nzara. Tichitarisa kuti gohwo regore rino rakaderera pamusana pekusanaya kwemvura kwakatsarukana. Varimi vazhinji vari kugunununa nemutemo uyu wakaiswa. Uye ndinoona pachiita uori nekuti murimi kuti apuwe tsamba dzokuti vasare nechibage chokudya pamba vanenge vabhadhara mari. Varimi vari kuchema kuhurumende kuti dai varerutsa mutemo uyu, chekudya chasara pasina kupuwa matsamba.
Koiwo mutengo wechibage mwaka uno, wakanakira murimi here?
Tikatarisa mutengo wechibage we75,000 RTGS, ndinoona wakanaka dai murimi aikwanisa kupuwawo iri US dollar nebank rate, kuti akwanise kutenga zvokurimisa zvinotengeswa neUS dollar vachishandisa mari yepamusika mutema. Pamusana peinflation, mari iyi zvinoreva kuti murimi ava kutsvaga imwe mari pamusoro kuti akwanise kudzokera mumunda. Mutengo wakataurwa nehurumende uri kuita kuti varimi vagunun'une zvikuru uye vari kutarisira kuti mubhadharo uite US dollar 350 patani yoga yoga yechibage kuti vakwanise kudzokera mumunda.
Ndedzipi dzimwe nzira dzingakwanisa kushandiswa nemurimi kuti anga achikwanisa kupinda mumunda?
Imwe nzira yokurima nayo icontract farming, apo mabhengi neprivate sector vanopa mari, vanopa varimi zvokurimisa kusanganisa mari yokubhadhara magetsi, mvura navashandi. Asi dambudziko ndiri interest rates anochajwa anenge akakwirisa zvokuti murimi anogona kukoniwa kudzora chikwereti. Macontracting companies ndivo vanotaura mutengo wembesa pasina kutaurirana nemurimi. Mabanks interest rate yacho kuponda murimi nokuti 80% inotyisa kurima naye. Kurima makasa kunyanya nguva ino takatarisana neclimate change iri kukonzera kupisisa kwekunze uye kunaya kwemvura inoparadza nemhepo zhinji, kushaikwa kwemvura kana kunonoka kwayo zviri kukonzera kuderera kwegoho.
Iyambiro ipi yamungapa kuvarimi vanenge vachizotarisana nematambudziko akadai?
Savarimi ngationgorore chikwereti unzwisise usati watora. Murimi ngaarime ndima doko inomupa goho rakakura kuitira kuti mari inobhadharwa iwande. Kurimawo zvinobuda zviine mhando yapamusoro zvinobhadharawo mari yapamusoro.
Ikurudziro ipi amaijiti yamungasiyira vateereri pane inonguva?
Kurudziro yangu ndeyokuti murimi arime chibage chaanokwanisa kudya nemhuri uye awanze macrops atinoti anobhadhara mari zhinji kunyanya horticulture yekutengesa muno nemaUS dollar kana kutengesera kunze. varimi ngavapinde muzvirongwa zvevalue addition vavewo varidzi veprocessing companies kuitira kuwana mari kuproduction yowedzera paprocessing. Ndinokurudzira kuti hurumende, mafarmers union anomirira varimi neprivate sector vabatane nekuita kushandira pamwe kuitira kuti varimi vedu vapunduke.